Amai Dlamini Zuma vange vachipindura mubvunzo panhandare yendege yeHarare International Airport wekuti vaObasanjo vachauya here sezvo pane rimwe sangano rinoshanda rakazvimirira rekuKenya nezuro rakati vaObasanjo havakodzeri kutungamira chikwata cheAU chiri kuzoongorora sarudzo muZimbabwe.
I think he'll come if he's allowed. He'll come, yes. But otherwise, we've had a long observer team. We have two types of observers, long and short. The long-term observers have been here. They've been across the country. They've been sending us reports. So we are fairly informed.
Sangano repan-African Forum rekuKenya nezuro rakapomera vaObasanjo mhosva yekutsigira mamwe mapato ezvematongerwo enyika muZimbabwe richiti kuve kwavo muZimbabwe kunogona kukonzera mhirizhonga seiri kuitika kuEgypt. VaObasanjo vanotarisirwa kusvika munyika nguva ipi zvayo. Vanoziva zviri kuitika vanoti hurumende haina urongwa hwekurambidza vaObasanjo kupinda munyika. Amai Dlamini Zuma vanoti vari munyika kuzotaura nekomishen yesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission mwene avo vari kukwikwidza musarudzo. Zvichakadai, hofisi yemutungamiri wenyika nedare remakurukota yati sangano rejoint implementation and monitoring committee kana kuti JOMIC rinofanira kutora motikari dzese dzarakapa kuvashandi varo vanomira mapato ezvematongerwo enyika sezvo dzave kushandiswa zvisiri izvo. Tsamba yakanyorwa nemutevedzeri wemunyori wedare remakurukota vaRange Lukula rinoti mota idzi dzingadai dzakadzorerwa kuJOMIC nemusi wemuvhuro asi izvi hazvisati zvaitika. Mutauri weZANU PF varigare gumbo vati havasi kuziva kuti bato ravo radzorera motokari dzeJOMIC here asi vati bato ravo harichada JOMIC.
I don't know how far true that is. Certainly I don't know. But all I know is that we have said JOMIC has done its job and it must be disbanded. And we are not going to continue operating under JOMIC.
Imwe nhengo yeJOMIC muMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai muzvare Tabita Kumalo vanoti mota idzi handi dzehurumende uye havasi kuzodzidzorera sezvo dzichidiwa pakuongorora sarudzo.
Kana yanyaya yekuti mota ngadzidzorere kwadzakabva, dzichadzokera kumadonors vakatenga motikari idzodzo ndovaridzi vezimota. Hurumende yeZimbabwe haina kutenga motikari dzeJOMIC. Mota dzeJOMIC dzakatengwa nemadonors anga achida kutibatsira.
Vashandi veJOMIC vanoti havana chavanoziva pamusoro penyaya iyi. Mapato matatu ari muhurumende akapiwa motokari 23 rimwe nerimwe neJOMIC kuti ashandise pabasa rawo musangano iri. Motokari idzi dzakatengwa nemari yakabva kumasangano anobatsira kana kuti madonors. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.